Makereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kagumbi 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi nhasi zimbabwe yapinda muzuva rechina yakavharwa senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus zimbabwe congress of trade unions inoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi mazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc yapinda muzuva rechina nhasi nyika yakavharwa senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vasere munyika uye kuuraya munhu mumwe chete chirwere ichi icho chakatanga kuchina gore rapera chabata vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe uye kuuraya vanhu zviuru makumi mana nematanhatu america ndiyo iri kutungamira pakufirwa nevanhu vanodarika zviuru zvina Italy neSpain dzichiteverawo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuyambira kuti nyika yavo inogona kurasikirwa neupenyu hwevanhu vanogona kusvika pamazana maviri nemakumi mana ezviuru bazi rezveutano muzimbabwe rinoti pane vanhu vanosvika mazana mapfumbamwe vane gumi nevashanu vakachaya runhare kwavari richifungidzira kuti vane chirwere checoronavirus asi pane vakakwanisa kuongororwa vanhu vasere chete ndivo vakawanikwa vaine chirwere ichi uye mumwe chete akafa vanhu vari kunzi vafone panhamba dzinoti 2019 zvichakadaro hurumende iri kukurudzira vemakambani kuti vabhadhare vashandi vanenge vasiri kuenda kumabasa nekuda kwekuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakati vanhu vagare mudzimba kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi mutevedzeri wemunyori wezvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi vakataura mashoko aya kustudio 7
vashandi tiri kuti vashandirwi vose vanofanira kuti vabhadhare masalaries e21 days idzodzo tambonzwa vamwe vanga vachiti vashandi vari kunzi no work no payment saka izvozvo tiri kuti kwete tisi kuda kunzwa mushandirwi anotadza kubhadhara mushandi wake nechikonzero checovid-19 chinhu chauya munhu wose asina kugadzirira kunyange isu vehurumende vashandi vedu vari kudzimba kutaura kwatiri kuita izvozvi saka zviri kureva kuti sehurumende hatizorega kuvabhadhara tichange vabhadhara samazuva ose sekuti vanga vachiuya kubasa
ko vamwe vashandi vasiri kutoenda nekumabasa kwacho vanobatsirwa sei
tine Ministry of Social Welfare kana paita munhu ashaya chokudya ari kuda rubatsiro anokodzero munhu iyeyo kufonera Ministry of Social Welfare kana kuvhizitira police station iri padhuze naye kuti ndanzwa nenzara ndandichirarama nevending handisina chokudya ndaakuziva mhuri yangu haisina chokudya Ministry of Social Welfare vanogona kuwana nzira dzavanokwanisa kubatsira nadzo uyezve tinotenda kuti kunzvimbo dzose dzinogara vanhu kune macouncelors kune maMP saka vanhu vese ivavo vanofanira kubatsirana kuti kana paita munhu wirwa nedambudziko rakakura kudaro rokushaya chokudya vakasire kuzivisa Ministry of Social Welfare kuti vabatsirwe
Mutewezeri we mnyori wezo kuburiswa kwe mashoko wa energy mtodi si mnyori mkuru msangano rewa shandi re Zimbabwe Congress of Trade Unions wa Jafet Moyo wauza Blessing Zulu we Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi.
Ne mamwe ma countries wa shandi iye zvino vataurirwa kuti vatauye kumavata ma companies achava badhara vanhu zvinoreva kuti kusauya kuvata mutemo wakutobvumidza kuti zvakuverengwa semunhu ari papaid sick leave. Zvinoreva kuti vashandi vari kudzimba vanopiwa mari vokwanisa kuti vazviraramise vabhadhare mutero because nyika idzodzo dzinenge dzakati sindei. Asi muno muZimbabwe zvinoreva kuti pavanoregera kuenda kumavata makambanis haachakwanisi kubhadhara. Hadisi kuona kuti tichamuka here kana chirwere chacho chinangodona maguta edu munomu.
Ko sei muchidaro?
Hatina shua kuti maindustries aya mashoma akasara aya anozosimuka here ivo vanhu vari kuzviraramisa vakatanga mabhizinesi avo echidikidiki aya achiri kukura tikuona achingodona nenyaya yekuti kuti munhu agare masondo kana kuti matatu mana asina kumbobuda panze kuti bhizinesi ifambe kuzomuka kwebhizinesi racho zvinotoneta. Zvatinoziva ndezvekuti mutemo wehurumende inenge ichiti ivini vashandi vasina kutambira kambani inofanira kubhadhara tingati income tax kuhurumende. Mutemo hausati achinja to give them tingati tax holidays. Saka zvinoreva kuti makambani anomanikidzwa nemutemo kuti apote achibhadhara mutero ivo vanhu vacho vasina kutambira vanhu vacho vasingashandi.
Asi inyaya muchasimudzawo here musangano nehurumende?
Inyaya ichatosimuga zvimwe zvacho tinotofara kuti yaitwa kubva tambotaura zvakanyanyisa kuti TNF kuti ndezvipi mastrategies ndeapi anozivikana nevanhu ari kutedzerwa. Hurumende yange isati yataura aido vange varipo vakabvunzwa kuti ndezvipi zvamuchaita vakati takamirira hurumende. Minister of ministries takatomirira hurumende. Everyone angachingoti takatomirira hurumende. Hurumende nezvotaura kuti ndeizvi zvatichaita.
Zvakataurwa navamunangagwa mungati zvingabatsira here kugadzirisa matambudziko aya?
Taona kuti havasi kutaura nenyaya yekuti ndezvipi zvatichaita kuti tibatsire namakambanii aya akaafetwa nekuti vanhu vachatadza kuuya kumavasa. Taona zvekare vaya vari kuinformal economy vanorarama nekuita mabasa yakadaro vanogara vakatoungana nezvipi zvichatoita. Saka even mastrategies acho aripo anenge asingatikwanei kwatiri maonero edu.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Nyanzvi mune zvekuongororwa kweutachiwana inoti vanhu vari kunzi vari kunaya kubva kuchirwere checoronavirus havasi kusimba nekuti vanenge vakwaniswa mishonga asi kuti vari kusimba nekuti masoja emiviri yavo anenge akwanisa kurwisana nekutachiwana. VaFreeman Chari avo vari mudunhu reOhio muno muAmerica vanoti kazhinji hapana mushonga unorapa utachiwana kana kuti mavirus asi kuti muviri unorwisa wega utachiwana uhu izvo zvinoita kuti munhu apone. Asi vanoti izvi zvinonyanyoitika chete kune vanhu vanenge vasina zvimwe zvirwere zvavagara vainazvo. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vanhu vanodarika zana nemakumi mapfumbamwe ezviuru nemazana matatu vakanga vabatwa nechirwere ichi vasimba. Hapasati pawanikwa mushonga unorapa chirwere checovid-19 kusvika pari zvino. Vazhinji vari kunaya vanonzi vari kubatsirwawo nemichina kuti vakwanise kufema zvakanaka sezvo utachiwana uhu uchinzi hunokanganisa nzira dzekufema nadzo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachari.
Zvinoitika kazhinji kana munhu aita chirwere chinokonzerwa neutachiwana hwemavhairasi, kazhinji hapana mushonga unorapa mavhairasi. Asi zvinoitika ndezvekuti mwiri wedu wakagadzirwa uine basa raunoitawo kuti kana uchinge waita infection yakadai unogadzira atinoti maantibodies. Maantibodies aya masoja emuviri, saka ino unogadzira masoja emuviri anokwanisa kuzonoita basa rekumhanya achiuraya macells ari mumuviri anenge ainfectwa. Saka zvinoitika ndezvekuti mwiri unotanga kuuraya macells awo. Saka kana pane rinenge rapinda virus rikaurayiwa, zvinoratidza harichakwanisi kugadzira mamwe mavhairas akawanda. Saka masoja aya akakwanisa kuuraya macells aya kwekutanga, kudhuze kwakamauraya ese, zvinoreva kuti munhu angambonge akuita kakurwara anobva atanga kupora, nekuti masoja anenge auraya virus haichakwanisi kuwedzera munhu. Ndo zvinoitika kana munhu muviri wake uchiri kunyatsoshanda zvakanaka, vatinoti vanenge vasati vava neimmunosuppression. Asi tinoona kuti kune vamwe ngatiti vanenge vane zvimwe zvirwere zvinenge zviripo zvakaita sana asma, zvirwere zvimwe zvagara zviripo ana HIV nezvimwe kana cancer, zvinoita kuti masoja emuviri asagadzirwa akawanda nekukasika. Saka ni pakazouya COVID ndopamunozonzwa kuti uyu angozorwara futi chopu chopu akabva atodi atofa. Saka vanhu vanopora, chirwere icho chakangoda kungofanana neflu.
Saka kana munhu achikwanisa kupora vachari asina kurapwa, sei pari kuita chipatapata chekuti vanhu vaongororwe vachienda kunorapwa kuzvipatara?
Vanhu vakawanda vanogona kunge vasingaratidzi kurwara zvakanyanya kana vakachiita chirwere ichi. Asi wachinenge chabata, chikabata zvakaoma, ndo panoitika atinoti macomplications akawanda. Nekuti chirwere ichi chasiyana neflu pakuti flu inoaffecta kuno kumusoro tichienda tinoiti upper respiratory tract kumusoro uku kuchienda kupahuro apapa, tisingasviki kumapapu zvikuru. Asi chirwere ichi zvinoitika ndezvekuti checorona ichi ndezvekuti icho macells achinonobatira chaiwo ndeemumalanza anotevedzera mapapu aya. Kana abata ipapo zvinodhipenda nekuti yakubata zvakadini. Ikakubata zvakati simbei ndopatinotanga kutadza kufema, ndopamunoona vanhu vachifemereka, vanhu vaakutadza kufema. Saka munhu akatanga kutadza kufema poita pakakuzvimba nekuvharika kwemapapu nekudi, zvaakureva kuti patoshata.
Zvii zvamungaudza vateereri pamusoro pekufamba kana kupararira kunoita chirwere ichi? Tichiona kuti vamwe vanonzi havasati vaakunyanyozvitora kunge zvinhu zvakakosha kana kuita serious.
Chirwere ichi chinofamba zvakaoma, chinofamba muri kungoona kuti manhamba atiri kutaura ka haasi kutamba nawo, kuti nhasi munogona kunge mune 1 mangwana wapa 20 kusvira mangwana mwapa 100 1000, ndeatinoti exponential growth. Saka vamwe vanogona kutanga kutaura ipapa kuti saka isusu tiri right nekuti tiri pa nonga tiri kuma90 ava vasingazonyanyi kuita macomplication avachaina mema. Asi chionai zvinoitika, ava vamwe 90 ava vanogona kupomera vamwe 1000 1000 vopomera vamwe 10,000 kana tikaramba tichifamba tichiita zvatinoita. Saka tinopedzisira tava nevanhu vakawanda iko nezvinoona kuti pasi rose vanhu vaakusvika kana miriyoni vanhu varwara nacho, vafa vaakusvika kuma50,000 hamina zvichikwira musoro ikoko. Saka munoona nhamba yacho ndeyekuti munyika medu tinogona tose kana kutotanga kutorwara nacho tose 16 million. Kana tikadaro zvoreva kuti inamba yakakura chose.
Avo vange vari nyanzvi yezvekuongororwa kweutachiwana vaFreeman Chari vari parunhare kuOhio muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Panhau reHerald rine nyaya pamusoro pevasungwa vanoita chiuru chimwe chete nemakumi matanhatu vakaregererwa vakasunungurwa nezuro. vasungwa vechidzimai vakasunungurwa vanoita makumi mashanu nevatatu chete. Mukroniko mune nyaya yokumiswa mberi kwedare redzimosva kwezvizvarwa zvekuEthiopia gumi nevana vakasungwa pavakawanikwa vakavanda pane mumwe musha kuGwanda vachipomerwa mosva yokupinda munyika zvisiri pamutemo. Umwe chete wavo ange asipo sezvo akachengetedzwa ari ega pakamirwa zvinobuda muongororo yekuona kana aine COVID-19. Mukroniko mekare, mapurisa epaBulawayo Central Police Station nezuro akamanya-manya apo umwe musungwa akange achangobva kuSouth Africa akatanga kukosora zvakanyanya ari muchitokisi chavo vakasheedza vezveutano vanoona nezvechirwere cheCOVID-19. Mudaily News mune nyaya yedare repamusoro-soro reSupreme Court richipa mutongo wekuti vaNelson Chamisa havasi mutungamiriri ari pamutemo webato reMDCT. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Atidi, atitongona tokozani kupe, atidi, tokozani kupe, anotitonga chii. Atitongona tokozani kupe, mtika mburo hili MDC, ndi wa Chamisa. Chamisa ndi yake tonga MDC, kushuka ya tonga, kushuka tipide msaruzo. Ya, Chamisa anoto win. Kwete tokozani mkupe, tokozani mkupe, ane yake fat. Daya izota acha angar president wa MDC, akazumira se, akazumiririra se, ne yake fat. Pama vote, akazumirira se. Taka vote la Chamisa, atina kubote na toko zani kupesa ka atidi, atisiku muda, njini pass mo, pa South Africa. Ah.
Studio 7, naskira se, inini maonira ndinoita pamusoro pe ruling yaitwa ni court. Ndinofunga kuti utungamiri wa MDC unofana kuaccepta. Waaccepta, wadzokera muzvinzvimbo zvavo zvavakanga vari muna 2018, kubva kwaitwa extraordinary congress iyo. Yanzi within 3 months nedare, maikupe obva wakwikwidzwa ikoko kucongress obva wabviswa, nekuti toziva kuti wakakwikwidzwa hapana anowavhotera, obva wabviswa, tapedza nawo, tinenge tadhira nawo zviri pamutemo, vazotinetsa futi, tapedza, tinonzi mayaya kwarusape.
Masrasi, masrasi, pastudio 7 apa. Ini tinomboti mapurisa edu security ngairegeze kurova vanhu vaone kutsvaka chikafu. Ndio zvinhu zvakaoma, zvakaoma varume. Ndokutaura nevanhu vari kukweko kuvari kuchema kwete zvokufungidzira madzangu. Tinomboto security ngairegeze kurova vanhu.
Makadiva shamarara yestudio 7 vana mukoma Jonga Zizimavela, vana mukoma Tanono, vana mukoma Blessing. Nandida kuparura mashoko pamusoro nemutongo waturwa edare reSupreme Court. Hazvitishamise isu veMDC kuti inopa mutongo wekuti vachamisa vasi mutungamiriri webato reMDC. Chekutanga, vamunangagwa vari kutonga vakapiwa masimba nedare, havana kupiwa masimba nevanhu, asi hazvina kutipedza simba isu kuti tizive kuti takamira panzvimbo. Nhasi uno vava kuparura mutongo wekuti vachamisa havasi mutungamiriri. Hongu vanoreva shuwa vachamisa havasi mutungamiriri wekoti, vachamisa mutungamiriri wevanhu. Vakasarudzwa nevanhu, vakaita congress, vakavhoterwa nevanhu, vakawina vachivhoterwa nevanhu. Hazvitishamisi izvozvo, ndapana kana chishamiso. Saka ndinoti machinja musarasa tariro. Vachamisa vanombobvira vavhoterwa nedare, vakavhoterwa nesisu vanhu. Ende naizvozvo mutongo iwoyo ndewe dare, hausi wevanhu. Ndatenda zita ndinoita dinewo ndiri kuno kujogira.
Mangwanani akanaka vatepfenyuro veStudio 7 nevateereri vacho. Ini ndiri pano paSouth Africa, zita ndinoitwa baba Eva. Ndine nhau iyo yakatongwa nezuro mumatare ichiti vachamisa havasirivo mutungamiriri weMDC akakodzera. Aiwa, ini ndinopa sando kuna vachamisa. Ndinoti vachamisa maremera ZANU-PF. Izvozvo zviri kuitwa hazvisi kutishamisa kuti sei muri kunzi hamusi mutungamiriri weMDC. Inyaya yekuti mamuri mune chiripo cheu leadership isingade hutsotsi.
Awa vana kupa avo na ana Douglas Monzora na ana Komichi na uyo Maduku. Aiwa, ndezve pano panyika izvi. Vana veZimbabwe tatambura. Imi muchiita basa rekugona mari kuti mwe muri mapositions akadaro. Aiwa, vachamisa vabiti, vahwende, vakoti vese leadership iyoyo. Tinokuti rambai makashinga varume. Harvest House ndedu. Harvest House ndedu. Zita ndibaba Eva.
Mangwana nakanaka namukuma tanuka wandina namukuma naikuru tangu tarangu pamusoro Supreme Court yataura nhasi kuti vachamisa chichi ko matarawa akutongwa nhasi sei vakati matara ari kuvharwa nokuti kwakanzi lockdown kuZimbabwe zvinoreva izvi zvinopiwa fungasata zvekutamba nevanhu toziva kuti Supreme Court ndezvani tinozviziva izvo ngaasata zvekutamba nevanhu Ito zati mkutungamiru MDC Alliance ndiwe wachamisa. Matangira wakasia waronga MDC Alliance. Kwete MDCT iyo ya Kupe. Kupe wakabudamu MDC Alliance ya karongwa na President Muge Mchangire. Akaitura niwanu wakwe wakaenda ku MDCT. Yoro kuti yakwe iwa esiyo ya Mchangire wakaronga yakwe. After Mchangire wa fasaka zvekuti mabvise chamisa nokuti kwai makoti kuti zva ndezvavo guys nezvanopiwa atenda
makadii zvenyu vakuru vechirongwa ini ndine shumba kuno ku Free State ndingaida kutaura pamusoro pemutongo wakapiwa nedare guru nezuro pamusoro pavachamisa nakupe ndinoti ko mutongi uyu aigozopa judgment sei iyo nyika iri pakati pe lockdown nyika yakavharwa asi aupinda pabasa iyo nyika yakavharwa zviri pamutemo here vatipindwe ipapo uye MDCT ne MDC Alliance zvino zvakatosiyana ndizvo zviri zvakatosiyana kuti kupi akaramba kupinda mune vamwe akati ndakozi MDCT chamisa kabva ndaudawo zviti Alliance zvisikavhotera chamisa weAlliance zveshe zvikaitwa muAlliance vakagadzana kuAlliance vakagadzana kuMBCT saka zvasangana papi icheche chamurodza ndechipi ngadhonze gejo rake iroro reMBCT aende isitodhonze rodi riri kuti chienda tosangana mberi bye.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus chiri kuramba chichikurura muAmerica uko vanofa nevanobatwa nechirwere ichi vachiwanda awa neawa. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo pasati pave negwara rehurumende rakanyatsonangana nekurwisa chirwere ichi. Asi Dr. Guni vanoti pave nekuwirirana pakati pehurumende nemagavhuna ematunhu mukurwisana nechirwere ichi.
Muno muAmerica zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zvatikangoita manyama amire nerongo kuti tinzwisise kana kuti zvisemis perspective manhamba edu sezvatagara achitaura ari kuramba achikwira tichiri kure chaizvo kuti tisvike paapex kana kuti pamusoro pebell curve yedu. Vativafa pari zvino muAmerica vanopfuura 4500 and possibly by mangwana tinoita kundosvika 5000 deaths muno muAmerica.
Pari zvino zvinati zvamupratidza kuti pava nekudzikira here kwevanhu vari kuitwa infect.
Aiwa kwete hapana kudzikira tichiri kuenda mberi nekuti zvakare tikada kudzokera kumashure America yakanonoka kutanga kutesta zviri effective kuti tione kuti uwandu hwevanhu vane utachiona huri concentrated kupi so that kuitwa maappropriate interventions yekuti ava vane utachiona vorambidzwa kufamba vachipara vachiparadzira utachiona vagare munzvimbo imwe chete. Saka iye zvinezvi kutaura kwatiri kuita manhamba evanhu vari infected achiri kuramba achikwira vatiri kutesta vazhinji vacho vari kutesta positive nekuti vanhu vakawanda vari kungozvifambira vakatakura utachiona vachiparadzira vasingazive tingati ndikadamisa mutumbi kuti at least 25% of vanhu vakatakura utachiona vari muno America vari kufamba matunhu ese chekutanga havazive kuti vakatakura utachiona chechipiri vari kufamba vachiparadzira nekusaziva chechitatu vari kuramba vari mutumbino dzasymptomatic kureva kuti havana zvinoratidza kuti vanorwara ivo pachavo havatobvunzi kuti vari kurwara vazhinji vacho kana akanzwa kurwara anongonzwa asinoti mamild symptoms but nekuti zviri mild haatombofunge kuti warwara haafunge kana kuenda kunotsvaga rubatsiro kuchipatara and ivavo ndo vari most dangerous nekuti vari kutadzika sevatano ivo pachavo vanobva kugwinya havana kurwadzwa kwavanonzwa asi vakatakura utachiona saka mukufamba kwavanoita mukufema kwavanoita vanofamba vachiparadzira zvinoreva kuti ticharamba tichimboona uwandu hwevanhu vakatakura utachiona huchikwira huchiramba huchienda pamusoro kusvika tasvika pachinhano chokuti nyika yese yeamerica vanhu varambidzwa kufamba as long as vanhu vachiramba vachibvumidzwa kuenda in public spaces kunoungana vanhu ticharamba tiine dambudziko rekuti manhamba iwayo acharamba achikwira
pane matanho matsva here amboti agadziriswa kuti abatsire mukudzikisa kutapurirana kwechirwere ichi muno muamerica
America yagadzira matanho akati wandei atiri kuona kuti ari kuenda in the right direction chekutanga itesting zvandambotaura kuti takanonoka kutanga kutesta vanhu kana kuongorora kuti izvo mutwana utachiona ngevapi saka America yabvumira kana kuti akaintroducea rapid testing kana kuti yatinoti point of care inoti POC testing kits matesting kits aya anotibatsira kuti pane kuti timirire kuti titsvage kuti ari kurwara ndeupi tizoitesta aya tinogona kuashandisa kutesta even munhu asiri kuratidza kana kuti asina zviratidzo kuti anorwara uye anotibatsira nekuti anotipa maresults nechimbi chimbi mamwe acho anotipa maresults in just about 2 minutes or under 5 minutes kana munhu ari positive or in about 15 minutes kana munhu ari negative aya anotibatsira kuti tinyatsokuziva kuti vari kurwara ndevapi vane utachiona vatinofanira kukonzerera ndevapi uye America yavandudzawo zvakare rimwe danho retesting yaakubvumira in small scale kuti kutange kuongororwa matesti anotibatsira kutsvaga zvinoratidza kuti mumuviri wemunhu kana kuti munhu ane masoja ekurwisa utachiona hwecovid-19 atinoti maantibody test nekuti munhu wega wega paanobatwa nechirwere ichi muviri wake unogadzira masoja zvinotivaka nguva asi unozogadzira masoja ekurwisa chirwere ichi saka pane kuti tsvage chirwere chaicho chaicho itest iri complicated iyoyo kwava neimwe test inobatsira kuti tione kana uine masoja ekurwisa utachiona zvinoreva kuti utori nawo saka nderimwe danho ratorwa iroro uye tiri kuonawo kuti America yakuvandudza nekuwedzera zvinodiwa muzvipatara zvinodzivirira vashandi vemuzvipatara uye zvinodiwawo muzvipatara kuraramisa varwere zvinosanganisira maventilators nezvimwe zvinodiwa kubatsira vanhu mukufema nekurapa macomplications anozoitika kana munhu abatira chirwere ichi
Dr. Frank Guni vachitaura parunare muno Washington DC nestudio 7 Nekambo kanonakidza zvikuru the reason why sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi Zimbabwe yapinda muzuva rechina yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesuo zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti mosara zvakanaka